manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 25/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana chiri kare kutapika musangano yedu werani nhasi unopindisa iFebruary akazotinesa zvikuru nezvekuti makurisa akakatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika gwaro rekupedzisira rekutarwa kwematunhu. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaita musangano nevatsigiri vavo kuHarare Showgrounds muHarare nhasi vakati Zimbabwe inoda bato riri pachokwadi uye panofanirwa kuve nemapato anokwanisa kuita kuti ive nyika yakanaka kwete vanhuwo zvavo vanotungamidza zvido zvavo mberi. VaChapman vati hurumende inofanirwa kushandira vanhu vachiti vakaenda kumatunhu akawanda emunyika vakaona kutambura kuri kuita veruzhinji. Vati hurumende yavo ndiyo chete ichaunza shanduko muZimbabwe. Zvichakadaro rimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ranyimwa mvumo zvakare nemapurisa yekuti riite musangano waro wekupemberera kusvitsa gore raumbwa wanga wakarongwa kuitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center nhasi. Hatina kukwanisa kubata Chief Superintendent Mashishi kana mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa. Assistant Commissioner Mashishi ndinodzokorora. Chief Superintendent Mashishi ndo vanobata dunhu remurehwa. Asi Assistant Commissioner Nyati vakaudza zvavo Studio 7 kuti zviri kune mukuru wemapurisa mudunhu roga roga kuti opa here mvumo kana kunyima kuti kuitwe misangano yezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizhinji tabata nengo yeCCC kwamurehwa vaRodrick Mapfeka.
Kana chiri kare kutapika musangano yedu werani nhasi unopindisa iFebruary akazotinesa zvikuru nezvekuti mapurisa akakatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa kuti vakumisei kuita musangano iwoyo?
Mapurisa akatipa chikonzero chekuti hanzi nzvimbo yabuda kuitisa musangano muground council rakatobhukwa kudhara neimwe political party.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa ari kuti imi mamusina kunge mapiwa mvumo zvakare yekushandisa ground iyo kana nhandare yamuda kuitira musangano nekanzuru yemurehwa kuti inzvimbo yekanzuru. Mamakapiwa here mvumo nekanzuru yekushandisa ground iyo?
Ibude kanzuru izvozvo, but kazhinji kazhinji kana tichinge tangobhuka pangobvumidzwa kanzuru yemunhu wese, saka zvina tange tichinge tangobhuka patongotenderwa kanzuru haikwanisi kunge ichitimisa hayo. Ndoo zvatanga tichingoita kumashure kwese.
Saka matanho apa amaakutora tichiona kuti marambidzwa kuita musangano wenyu?
Sezvo vataura kuti vakabhukwa tichiramba tichiapa kamwe madhesi nekuti tinozva kuti basa ravo mapurisa kutirambidza kuti tiite musangano yedu. Saka isi tirambidzwa tichibhuka chete tichiramba tichiedza kusvika iwo vakazotevedza kuti votipa chikonzero chipi.
Iwo musangano uyu zvii zvamamuda kuti mukurukure pamusangano uyu uye ndiani anga achitarisirwa kuzouya achiadhiresi?
Tenge tine vakuru vedu vemusangano vatinakwanisa kutaura kuti ndiani pane zvinoizva. Tine vakuru vedu vemusangano vangu vari kuuya tichikupenderera kutsvitsa gore kwepati yedu yakomwa. saka tisikutendera tisa mhemberero takabata na Semurewa yese ndiripo ya wakuru yongwa sizotipa mashoko.
Tunaona kuti kwa Murewa kwenyu iko kondo kune mhirizhonga yakamboitika nengo dze bato renyu Citizens Coalition for Change dzichishungurudzwa mazuva ano zvakamira sei?
Wanu wakuda zvechange havachisabata nekuti chizidzivo kana kuita sei wanhu wakuda zvechange ehe kuchidzira ngachidzire zvavo asi vanhu vanga vakutoda rariyo iyi katobvura nekutobvunzobvi zvamirapati vanhu vanga vakatarisira rariyo iyi but sezvimiriwo zvazvo zvekuti haakwa Murewa nyangosifijets havana vasitambira kuchidzirwa iko kwari kuzati kupererwa kupezandiya.
Vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reMurewa vaRodrick Mapfeka vari parunhare kwamukarakate kwakare kwaMurewa neStudio 7. Vanhu vakawanda vanoda kuvhota vanonzi vave kubuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gwaro rekupedzisira rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo kana kuti final delimitation report. Gwaro iri rakaumbwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Asi vamwewo vari kuda kunyoresa kuvhota ava vanoti havasi kufara nekushomeka kwenzvimbo dziri kunyoreserwa kuvhota kumaruwa nekumadhorobha. Mutore wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji vanonzi vave kuita chipatapata kunonyoresa kuvhota munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvichitevera kushambadzwa mubepanhau rehurumende kana kuti Government Gazette kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo dzemutungamiri wenyika makanzuru pamwe neparamende uko kwakaitwa navamunangagwa svonde rino. Kushambadzwa kwegwaro rekupedzisira refinal delimitation report iri kunoreva kuti sarudzo dzaswedera uye miganhu iyi ndiyo ichashandiswa pasarudzo idzi kunyange hazvo paine vari kuzvipikisa mumataredzi mhosva nezuro muHarare. Imwe nzvimbo iri kunyoreswa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota yakaswera yakazara nevanhu asi vazhinji vachinyunyuta kuti kunyoresa kwacho kuri kunonoka. Mumwe wechidiki muHarare vaPearson Mufutiza avo vanoti vari kuda kuvhota kekutanga sezvo asvitsa makore gumi nemasere ekuberekwa ayo anobvumirwa pamutemo kuti munhu anyorese semuvhoti vanoti vashandi veZEC vari kutora nguva yakareba kunyoresa vanhu vanenge vari mumitsara yekunyoresa kuvhota zviri kupa kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba vasina kunyoresa.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu vavasikwana mukana vamwe vatotaura kuti vauda kuenda kumba vachikumbulena nzara nekuti vanhu vacho vanoonekwa kufamba lainoonekwafamba vauya kuma6 nanhasi kuchiri kubatsirwa vanhu vane zviro nyaya izvi zvacho hazvisiri kuchafasa.
Amai Kamurai Maisiri avo vanogara mumusha wemufako semuHarare vakurudzira kuti veZEC vavhure mahofisi mumisha inogara veruzhinji mumadhorobha kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota sezvo muHarare muine nzvimbo nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu idzo dziri kunzi dziri kuzara zvakanyanya kubva zvagazeti kwagwaro iri nemutungamiri wenyika. Madhorobha nemaguta mazhinji munyika yose anonzi ane nzvimbo mbiri kana nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu sevavhoti.
Nanhasi ndichiri pano vaine vachera nhambori unoo kuti vafamba here ndasofa nenzara kungoreka zvamakuseni ndachokungodai vanga vatipowa kana zvimapoka zvipoka zvekuti vanobvawo kwakati mufanira kudai muri kunzvo kwenyu kwamunogara ikoko ndozvinoramba taya makuseni taya kudzaa.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reZANU-PF kana kuti political komiza vaMike Bima vanotiwo vanhu vari kumaruwa munyika yose vari kufamba nzendo refu kunonyoresa kuvhota uye vari kukurudzira veZEC kuti vavhure nzvimbo dzakawanda kumaruwa dzekuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota. VaBima vari kukurudzirawo zvakare kuti bazi rinoona nezvemukati menyika rite urongwa hwokufamba richitoresa vanhu zvitupa veZEC vachitevera mumashure vachivanyoresa sevavhoti kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tichikurudzirawo kunyange veZEC kuti apo pane papfuura nevaya vanopa zvitupa veZEC voteverawo vachinopa vanhu chinguva chokuti vanyorese as voters.
Vakafano bata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa muzvarefadzai mahere vanoti
vanhu vari kushandisa mari dzakawanda dzemabhazi kuti vanonyoresa, asi Zeki inotaura iyo kuti aiwa michina yedu haisi kushanda kana kuti hakuna magetsi. Zvese izvozvo manomano ezanupf kuti vanhu vasaregistre, nokuti vari kutya kuti vanhu vari kunyoresa vanyowani ava vanhu vetriple C, havasi kuda kuti triple C ikunde. Vari kuona kuti vanhu havachafarire zanupf, saka nesarudzo dzatakatarisana nadzo vari kutya kuti vanhu vakanyoresa vakawanda triple C inokunda. Asi isusu tiri kuramba tichingoyambira vanhu kuti endai munonyoresa kunovhota, musaoreswe mwoyo, nesuwo tokumobhilaiza vanhu, tokuunganidza vanhu kuti vanoregistra kuti tinovhota kuti 2023 uno tipinze vaNelson Chamisa. Munhu wese ari kutaura kumaruwa kumadhorobha zvese kuti ngaapinda hake mukomana, saka nyoresai 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 kuti munovhota.
Asi mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vati komisheni yavo ichagara pasi yoona matano aingatore
chemo ichocho. Tiri kuchigamuchira sekomisheni, uye isu tichange tichizovazivisa nguva inotaurana maererano neurongwa huchange huripo kunyoresa vanhu, kuti shuwa vamwe vanogara kunzvimbo dziri kure uye tinoona vanakawanda vari panzvimbo dzedu, komisheni ichange ichikuzivisa nenguva inotevera sezvayakambotaura.
Mapato ose ezvematongerwo enyika ari kuda kukwikwidza musarudzo, ari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota, chirongwa chekunyoresa kuvhota chisati chavharwa. Pasi pemutemo wesarudzo weElectro Act, kunyoresa kuvhota kunovharwa mazuva maviri mushure mekunge mutungamiri wenyika atara zuva richaitwa sarudzo, uye zuva resarudzo rinoziviswa pachine mwedzi inokwana mitatu kuti sarudzo idzi dziitwe. Vamunangagwa vakati vachazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi iri kutevera, uye vakatotaura kuti sarudzo idzi dzinogona kuitwa muna nyamavhuvhu wegore rino. Bato reZANUPF rinoti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo idzi, uko bato reTriple C richiti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni matanhatu. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rinotiwo riri kutarisira kuvhoterwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana, kana kuti 66% pavanhu vachavhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Doto mpengo Tropical Freddy, iro rakarova Mozambique nezuro uye raitarisirwa kupinda munyika nhasi mambakwedza, rinonzi harisati rasvika, asi veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vangogara vakangwarira sezvo mvura iyi iri kunzi inenge ine mhepo yakasimba. Mukuru weboka rinoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika reCivil Protection Unit, Vanathan Komo, vaudza Studio 7 kuti vachiri kutarisira kuti dutu mpengo iri ringangopinda munyika, vachiti vakagadzirira zvakakwana kununura vanenge vawirwa nenjodzi. Mvura iyi inonzi ine simba uye yaitarisirwa kurova zvakasimba matunhu eManicaland, Masvingo, Matevelelen South uye mamwe matunhu eMashonaland East neMashonaland Central.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuNigeria inove nyika ine vanhu vakawandisa muAfrica yose, zvapinda musarudzo nhasi zvichitsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzedare reparamende. Mutungamiri wenyika vaMuhammadu Buhari, avo vakapedza matemo avo mapi maviri semutungamiri wenyika, havasi kukwikwidza zvakare sezvo vakakwanisa zvikamu zvavo zvemakore masere zvinobvumidzwa pamutemo. Pane vari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika, panonzi pane vatatu vari kurwira chinzvimbo ichi. Mutungamiri wehurumende Japan Vafumio Kishida nevamwe vatungamiri vari mugungano renyika nomwe G7 vatora chisungo chekuwedzera zvimwe zvirango kuRussia pamusoro pehondo yayo neUkraine. Chisungo ichi chaitwa pamusangano weG7 wepadande mutande wekucherechedza kusvitsa gore kubva zvapinda Russia muUkraine ichitanga hondo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Nokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Morini Ngwenya vesangano reCircle of Champions rinobatsira chirikadzi munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro here kuti sangano renyu rinobatsira sei chirikadzi?
Boka iri iboka risingasarudze riri non-denominational. Harisarudze zera, harisarudze rudzi, harisarudze kuti munhu akafirwa rini uye akafirwa nei, ari kupi. Nongotarisa kuti kana achingori chizvarwa chemuZimbabwe, kwaari ikoko isusu sevanhu vekumusha tinonzwisisana machemero atinoita. Saka tine boka irori rine vazhinji vakawanda vari muZimbabwe vanodarika 1000 vativa nhengo dzeboka irori. Tine vazhinji vasati vakunyatsoziva asi vari kungoti anenge anzwa ouya. Saka zuva rega rega namba yedu iri kukudzwa nekuwanzwa nekuda kwekuti tine vazhinji vaakuzivawo nezveboka irori vachiu kuti vazobatsirika.
Zvii zvamuri kutarisira kunge muchibatsira chirikadzi nazvo?
Batsirika kwatiri kureva ndekwekuti tinotarisa nderechi rinotaura rakadzizembera panhau dzechikristu dzekunamata. Saka tinoti kana munhu akauya tine tichida kuti asimbiswe pakutenda, asimbiswe pane zvekubata, agosimbiswawo kune kuwana chauviri neraramo. Vazhinji vanosiyiwa vasina kana chekubata kana pekutangira. Wozoona kuti munhu akutongororwa achisiya zvivana vayadzaanherera chaidzo. Kuroorwa kwachona hasi kuroorwa zvine tarisiro yakanaka, zvine tsarukano. Akungoenda kuti ararame achifunga kuda pamwe akaenda ikoko anogona kuwana munhu anomupa chauviri. Saka isusu kuno kuCircle of Champions tinoda kuti vanhu kana vakange vauya tovabatsira kuita maproject.
Kati muri kusangana nezvimhinga mupinyi zvipi pari zvino pamabasa amuri kubata?
Nekuda kwokuti hatinawo mari seboka, hatisi kukwanisa kutobatsira vakawanda. Vazhinji vanouya, vanhu vanouya every day, ndine vanhu vanenge vachiva nematambudziko avo mazhinji acho ndekutoti havana zvekudya. Vamwe havana kana mari yekutangisa kuti aite bhizimusi rinomwisa kuti agone kurarama. Kana kutenga nekutengesa hakwanisi. Saka takamboedza kuti vanhu vapinde muzvikwata zvikwata sekugara kwavanoita munharaunda dzavo. Tochienda tichiona kuti munharaunda iyoyi vamunogara munzvimbo inoi chii chinodiwa muno mutobatsira wanhu vazvichienderana nenzvimbo yavanogara. Asi hazvisi kunyatsogoneka nekuda kwekuti dzimwe nguva mafambiro achona anenge achinetsa, zvikwanisiro zvekufamba. Dzimwe nguva papastorina kana mota yacho yekufambisa, chero mota ikavapo dzimwe nguva hapana mafuta ekuti uende kunoshanyira vanhu vese ivavo vese. Saka vamwe vanozongonyura, vamwe vozongobatsirana. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuti kwavanogara ikoko titsvake zvinogona kuti vagone kuenderera mberi. Tiri kutarisira zvekuti kana vakaita zvikwata zvegumi gumi gumi zvinotibatsira kuti vagone kubatanidza pfungwa kana kubatanidza mari shoma yavainge vainayo iyoyo, pasawane chirikadzi inorara isina kudya. Iri ndo rimwe dambudziko rinotsemura mwoyo wangu, nokuti ndinonzwa vazhinji achiudza kuti ndakandoda kuti ndingochiuraya hangu vana, neni ndingofa nekushaya chekudya chaicho. Maschool fees anenge achinetsa, zvikoro zviri kudhura kunoku. Saka kuti uti munhu unomubatsira sei, zvakakwana wandagona kubatsira kana temu ino vashoma ivavo kana wandatsvakirawo rubatsiro. zvino vobatsirika nasitemu inouyazve kana munhu achingoripo asati apuwa mukana wekuti akure siwa hapana chari kugona kuita saka tiri kuedza kuti dei tagona kuwana mari yekuvaisa muzvikwata vapinda vanofarira mabasa akasiyana vanoda kudzidza zvemainings mututi kudawo kana matrainers kuti vauye vabatsire madzimai aya
vanenge vachida kukubatsirai vanokuwanai papi
inini ndinowanika panhamba dzinoti 0789922179 kana pane vanoda kundibata nokuti tinoita maprograms futi pashow inonzi Woman to Woman yandiri mushokosi wenyaya iyoyo ndiri talk show host wenyaya iyoyo saka ndinonge ndichiencourage madzimai kuti ngavauye nenyaya dzavo anenge ataura nyaya yake toisawo apa kana pane vanhu vakubatsira iye wavanenge vaona paWoman to Woman nobuda pamandara platform voiona votorawo nyaya iyo vobatsira munhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheour lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi zvichitevera kuwirirana kwakaita vashandi nevashandirwi nezuro panyaya dzemihoro yevashandi.
Chokwadi chekuti tingati kana vadzimai vashandirwi kumabhengi mazuva apfuurayo pasina kunyatsowirirana. Asi ndinoda kuzivisa kuti tasvika pakuita chibvumirano chekuti mihoro yemumabhengi ikwidzwe zvichitevera kusaina chibvumirano chataita. Chibvumirano chatasainirana nacho ichi chinobata nguva inotanga na January kusvika muna March. Saka pari zvino tingati takwanisa kufamba kachinhambwe kukurukura kwatiri kuita nevashingiri vemabhengi.
Vateereri vakada kuziva kuti zvii zvamungati mawirirana kusvika pari nhasi.
Nyaya hombe yatiri kurwisana nevashandiri vekumabhengi ndeyekuti vashandi vatange kubhadharwa mari inotenga in US dollars. Saka chii chibvumirano chataita tiri kutochiona zvedu setransitional agreement because vashandirwi vabvuma kuti pamari yavari kuchibhadhara yemazim dollars 40% yacho tabvumirana kuti ichange ichibhadharwa mumaus dollars. Asi isusu tanga ichitoda mari iri pamusoro chaizvo. So pakuzobvuma kuti tisamirane chibvumirano ichi tabvumirana pakuti chichangoiswa kubva mumajanuary kusvika muna March. Saka zvinoreva kuti muaapril tichienda kumberi tichagara pasi tichitodzokera patasa kuti tionesani kuti mari dzatiri kuva vemaus dollars dzabura here.
Tinoona kuti vashandi vakawanda munyika vari kuchema vachiti vari kutambira mihoro iri pasi peinotarisirwa kuti vange vachirarama. Ivo vashandi vekumabhanga mihoro yavo yakamirawo sei?
Tichiongorora zvedu mamiriro akaita zvinhu yezvino hatisi kufara nemihoro irimumabhanga. Ndosaka tiri kuramba tichikakavadzana nevashandiri ava nokuti chiri kuitika ndechiri kuti mari zhinji yatiri kuhora iri kuuya iri matin dollars. Ayo amuri kungoziva nese kuti ari kuruza uremu hwayo nenyaya yeinflation. Saka zvinoita kuti tatambira mari yedu inobva yandisa pari nekukurumidza. Ndosaka tichiti mari yedu tikatambira iri maus dollars tinenge tichiziva kuti tatambira mari inotenga. Saka ndo kutisina kukuru kwatinako isu sevashandi mabhengi nekuti mari yatiri kutambira pezvino iri kudyiwa neinflation and even 40% yatiri kutaura zvaiyoyo yatabvumirana iri pasi pezviri kuitika munyika. Kana muchitevera nhau dzinobuda nyika tinoona kuti zviri kunzivo nezemstat 76% of matransactions ari kuitika munyika ari kuitika kushandiswa maus dollar. Ende tikatarisawo zviri kutaurwa neus bank of Zimbabwe vanoti ivo 66% yematransactions ari kuitika mubanking sector ari kuitika achishandiswa maus dollar. Saka isu tiri kuti tinoda kuti mihoro yedu itevedze zviri kuitwa zviri kuitika munyika.
Saka parizvino mushandi wepasi pasi ari kuwana mari yacho yamuri kuti ishoma.
Tichitarisa chibvumirano chata bvumirana mushandi ari pasi akutambira mari iyo zvinoita 418,000 Zimbabwe dollars. And tiri kuti pa 418,000 iyoyo 40% yacho tiri kuda kuti inge ichibhadharwa nemari US dollars. Pari kana kuri kuti pane mabhengi achema chema kuti zvechokwadi isusu ma US dollars hatina. Then tinoti ivo ngavachishandisa exchange rate inenge ichirwa pamusuro ngochibhadhara mari iyi. Saka ukatarisa kuti 480,000 haisi mari yakawanda, especially taakutarisa futi kuti tax yemuzimbabwe iri pamusoro chaizvo, zvinoita kuti mari inozotorwa nemushandi achienda kunza inenge yaashoma chaizvo.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vari muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichida kupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvamisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy, iyo inonzi yanga isati yasvika muZimbabwe. Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvauya panguva iyo vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Services vayambira kuti dutu mupengo iri ringangorova Harare pamwe neManicaland, Masvingo, Mashonaland East Central pamwe nedzimwe nzvimbo kuMachabeleland South. Asi mumwe mugari wemuHarare vaLavmo Muyambi vanoti Tropical Storm Freddy haisati yasvika muguta reHarare iri.
Hapana chaitakamboona, takatotarisira kuti totyira kuti kuzavharwa, but hapana kana chaitakamboona cyclone yacho muno muHarare. Tisingazivi hangu dzimwe nzvimbo, but muno muHarare hapana chaitakaona.
Mumwe mugari wemuHarare vachibva kuWarren Park vaVincent Pushu vanoti Tropical Storm Freddy vari kungoita yekunzwa ichingotaurwa nezvayo.
Tatakaudzwa nebazi rezvemamiriro ekunze chimuzi wechishanu vana vakarega kuenda kuchikoro chiyasvika muzi wechishanu. Nhasi tava muzi wemugovera hatisati taiona kuti inosvika here kana kuti ichadii. Saka takangotarisa hatichazivi kuti vebazi rezvemamiriro ekunze vari kuziva zvavari kuita here kana kuti havasi kuziva zvavari.
Asi munyori mukuru weDynamos vaWebsam Marechera vanoti vapa vatambi vavo nguva yekuzorora vatarisira mamiriro ekunze. Maneja wevatambi veCapes United vaShakespeare Nogwenya vanoti vamisa mutambo wekwadzana masimba neBlack Rhinos nemhaka yeyambiro yavakawana kubva kune vanoona nezvemamiriro ekunze. Mutsigiri weCapes United vaNyaradzi Dlalambi vanoti zvakanaka kuchengetedza upenyu hwevatambi pane kuyeuka dumba wanaiwa.
Necyclone Freddy ndi kudai historia ndi kutaurwa inine ndofunga kuti story right zvavaita because ma players even chiro chitasa nyika yacho kuchengetedza vanhu ende kuchengetedza utano and health wise. So inini for this pandemic and this cyclone Freddy kumiswa kwatwa bhora nema clubs vaita zvinzi right.
Vakawanda vakamirira kutanga kwemitambo yenhabvu yemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato idza Democratic Union of Zimbabwe wa Robert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwaMurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota mumasarudzo dziri kutariswa gore rino. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvinomisa mitambo zvichikira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iva inesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
So who is it called?